A very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Thursday, March the 23rd, 2023. I'm your host, Marvelous Mhlanga Nyahuye. Tonight on the Women's Roundtable, on Live Talk, we are discussing about the commemoration for Women's Month, and we'll be speaking to some women holding decision-making positions and their coping mechanisms in today's challenging world. We'll also be looking at some of the challenges facing women in rural areas. Nasi tirikutarisa zviri kuitwa nemadzimai mwedzi uno wakurume uyo unoremekedza madzimai pasi rose. Nasi tine hurukuro nemadzimai ari kubata mabasa epamusoro tichinzwa kuti vari kuzvigona sei. Tichatarisa zvakare mabasa ari kuitwa nemadzimai ekumaruwa. We start off our rural focus with an event held in Murewa today to commemorate Women's Month, where some rural women say they are now embarking on self-help projects which are changing their lives and have helped in curbing domestic violence cases. Amai Erika Muzambi, vanoruka ma handbag nema sandals, vanoti kuwana cheuviri kurukuva batsira. Mutori wedwe na uru tendo mawere, ataura na amai Muzambi, neje mabasa avarukuita.
I'm a single mother, Dinewana Tree. In internet, I was able to come out with my sandals. I need to watch it. She trained also, carry my bags, I do my sandals. Can I check on my project? It's not in the South Africa. The bus. I don't know if you think it's a good opportunity to meet my research.
Amai Erika Muzambi vachitaura na Rutendo Mawere we Studio 7. Rutendo also spoke to Gogo Winning Mudzeiwa, who says the biggest challenge is finding a market for her products.
My neighbor,
Thank you. Gogo Winning Muzeiwa vachitaura narutendo mawere we Studio 7. Now we take you to Gogo Mandebele from Cholocho, who says her yield from her field has decreased this season as she is facing challenges from monkeys who are attacking her maize crop.
Uloko ulindile.
Yeah, lokho engilindile nginika ngkwani sokwenzani lokho emile kuphela.
Awuqoqele kumele lapho ke ngicokela kakhulu. Sivela ngapi lezi ntaba?
Asikwazi ngoba uyazibona sesigcwele khona la. Uyezwa abanye bethi zivela ziyavelela ngale, omunye ethi zivelela le. So uyazibona la esenze khona.
Zidluma umbawo.
Ziyadla umuntu.
Manje sizozavuna nje kuyaba indlala phela onyaka.
Akula nto engingayenza vele kuhlala kunjalo ungavela silime sihlala khona. Kasikulima ngovele ngo-October sitawugatshwa ompombe November lapha izidlula belinye khona ukuthi uhlale khona apho ngobazabe ziphanda lenhlanyelo ungatshawugatshwa ompo ziphande mbembuyele nhlanyelo
ungakhula futhi ezibuya zizokudla
ungakhula vele hlala khona apho usezidla noma uwomile unje ziyatwala nje bahlala khona apha ziyatwala ziyelahla ngaphande zibezibuke zephule zephule
ufika sikhathi bani laba emasimini akho amahle kangamakhulukazi
emasimini laba ngifika vele ngabo half past 5 kumele ngingene Abo 6 kumele ngingene ngoba ngisenzela ukuzidalela zingakayihle ezihlahleni
so kathe zingaziphezulu kwale hlahleni
so zisikhathana sife kule zabhoda zingafika lapha kumele bhode iganga lonke lezingakayihle zingakhathana ukuze zisebenze ngoba nxa ziseduze ngazekela sondlela sasikwanisa ukuzikhipha ensimini.
That there was Ezra Sibanda speaking to Gogo Mandebele in Cholocho. Let's now take a short break. Please don't go away. We'll be right back.
In times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depend on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture.
For those that have just joined us, please note that we are streaming live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. And we're also live on YouTube. Now, we are now joined by our guests, who are the African Union Ambassador to the United States, Hilda Suka Mafudze, Evanice Monando of the Female Students Network Trust. Hello, and welcome to the program, ladies.
Hello. Yes.
Aiwa tiriwadi. Tutanga nemi Ambassador Mafudze. Tunoona kuti nasi tirikuenderera mberi tichirangarira zuva remadzimai kana watingati mwedzi wemadzimai uyezve tirikutaura isu nemadzimai vari pamabasa epamusoro tichida kunzwawo kuti muri kuzvigona sei mombopindura ipapo.
Kuedza kuti tigadzirise and kuva pamusoro hatingosenzi tiri tega. Tinotosenza navo madzimai acho ari pasi ari kugadzirisa zvinhu kuti tigove nebhesi rakasimba kuti tikwanise kushanda panzvimbo zvatiinazvo izvi kuti vamwe vagokwira kumusorowo vachitorawo zvinzvimbo zvakadaro nemaorganizations ariko ikoko kumusha uku ari kushanda nokubatsira vamwe like this organization yandakavhakachira inonzi Community Participation and Development, which is based in Rogare, inotungamirwa namai Suka. Vari kutraina ma well wishers for free to change the lives of the livelihoods of the people in the community. Vanhu vakwanise kuzviitira nekugadzira zvinhu zvakawanda wanda zvinobatsira mudzimba. Ndinoti ini pamwedzi uno wemadzimai ndiwo zvimwe zvakandifadza zvemadzimai ekurugare zvakandifadza chaizvo ndakaona kuti tikava nebhesi ivo vachiita zvavanofanwa kuita on the ground isisu nesu tinosimba kumusoro kwatiri ende tichisumudzira vamwe vasikana vachiri vechidiki kuti vakwidzewo kumusoro kuita kuti zvinzvimbo zvatakabata izvi vagokwanisa kuzvitora vagokwanisa kumhanya nazvo tigove takawanda pamabasa epamusoro.
Mhm. Mumbo bata yenyu makadaro ambassador toenda kwamuri amai Ever Nice Munando motipao tinoona kuti makabva kuno kwa kuAmerica kuNew York kuCSW mungati zvii zvamuri kuona mushure mekunge madzokera pane zvamakadzidza kubva kuNew York?
Ndakadzidza zvakawanda pandakauya kuNew York kuAmerica. Nekuti chinangwa kana kuti programu yatanga tafambira yanga ichipemberera zvakare yaya dzemadzimai. Taingoona kuti paiva nemapoka mapoka akasiyana-siyana. Zvapava nemukana chaizvo akakura wekuenda kunoatenda mamitinzi iwayo akasiyana-siyana. Aingokurukura nyaya bedzi yemadzimai, nyaya yegender equality, nyaya yetechnology, nyaya yedigitalization. Saka zvakandiitira zvakanaka nenyaya yekuti basa randinoshanda kuno kuZimbabwe rinokurudzira kodzero dzevanasikana. Ine kazhinji takatarisa nyaya yetechnology nedigitalization. Takaona kuti zvinhu zviri kunyanya kubata ivo vadzidzi vechisikana vari kumakoreji nekuti ndivo vari kunyanya kuzvifambisa. Saka ndakadzidza kuti kune dzimwewo nyika vari kuzvifambisa sei. Ndiatiwo matambudziko avari kusangana nawo. Wekunge ndaipindura kuti tichitobva kuno kuZimbabwe takatoona kuti aiwa nyaya yatiri kuchemawo nekunoku inyaya iri kusangana nemadzimai akawanda pasi rose. Saka zvakandibatsira kuti ndibve nemuono wakasimba wokuti kana pandakadzoka kuno kuZimbabwe ndichisangana nevadzidzi vechisikanawo ndakanzwa ndiine simba rakanyanya rekuti aiwa hatisiri kutonga, hatitikaisa misoro yedu pamwe chete, tabatanawo nedzimwe nyika, tabatanawo nedzimwe nzvimbo tichitaura nyaya yemhirizhonga. Kazhinji takatarisa mhirizhonga iri kuitwa online, hatingoti paya pavanhu vanoenda pasocial media vononyora zvinyadzi vachidzikitirana vasikana vaiita inonzi mental health iya yekuti ahuwa kutunganya kuti izvo zvino ndichazvigadzirisa sei, ndinoita sei. Vamwe votoguma vatora upenyu hwavo funge mavelasi. Asi ndakava nemuono wekuti ndichidzoka kuno kuZimbabwe ndakabva ndaita rombo rakanaka nekuti takaiinoita anonzi maorientation yai public awareness nekuatendawo chimwe chikamu chepurogiramu. Saka zvakandibatsira kuti ndikwanise kucheyawo nevasikana ava nemadzimai kuti wediwei dambudziko ratiinaro takafanira kusimba panjere dzedu tiwanise kuri pedza uyezve tikwanise kupusha kuti mitemo ikwanise kugadzirisa kana kuti kugadzirisa mhirizhonga iyoyo inoitika. Ndakava nenguva yakanaka chaizvo kuAmerica.
Thank you so much there. I'm going back now to you, Mr. Suka Mufudze, the ambassador of the African Union, holding such a post. You're actually standing in for all African countries. How is it as a woman to be holding such a high-powered post? Are you respected, especially by your male counterparts?
I've had an experience before whereby, Ivano, the people were seeing it like it shouldn't happen. And I would mention that in Sudan, I remember when I was an ambassador there, I used to be asked, isn't your country have, does your country have a male figure who can take up such a position? But yes, this was happening. But by now, things are getting better. As long as us who are in this position manage to nurture the younger people, also for them to be role models, let me say, us being role models, for them to come out and also occupy this position, that will make a big difference, because we won't be found wanting. Because there will be many of us in those positions. We need to do that.
Ya, totaura nerurimi rwamai kuti munoona sei pabasa ramuri kubata apa. Muri kuwana muchiremekedzwa here semudzimai? Tinoona kuti munomirira Africa yese saAfrican Union ambassador. Muri kutambirwa sei pabasa irori nyanya pamune muri kushanda nevanhurume?
Inini tokuona kuti kubvira kare kare ndichisangana nazvo semataura andamboita nerumwe rudzuro. Ndichisangana nazvo ndakaedza kuratidza kuti kana ndiri pabasa, ndiri pano pabasa. Tese tiri pabasa, saka ngatitariswei. Ndichitarisa nyika yangu kwandinobva kuZimbabwe, vanotaura vanhu vanotarisa kuti unogona here basa, havatarisa kuti uri mwanasikana here kana kuti uri mwanakomana, which ndinotenda kuti nyika yangu kwandinobva ndikoko kwakandisumudzira kusvika pandiri pano panguva ino. Ndaratidzira kuvanhu vari kunze, ende ndichiedza nepandinokwanisira kuti avo vanenge vari mumapozisheni akadaro vari kusangana nezvazvo, I also talk to them and ndichivapawo mastrategies ekuti mukamira nokuti muri kuita basa renyu muchaona muchikudzwa muchienda mberi. Zviriko tinosangana nazvo, asi tapango yekuti kubatana kwatiri kutaura nezvakozvo nebasa rauri kuita matelasiri rekuti tikwanise kunge tichitaura vanhu vachiziva kuti tiri pamabasa akadai zvatibatira kuti tinowanda vanhu vane ruzivo rwokuti aiwa vari pavari apa hazvina basa kuti munhukadzi kana kuti munhurume nekubatirana kuti munotaurirawo vamwe kuti aiwa kwedu kuti kuri kutobva munhu wechidzimai achabata basa rakafanana neri iroro saka izvozvo zvinotiita kuti tisimbe patinenge tiri tichibhilda mabhesi andambotaura pekutanga ekuti madzimai achiita zvaanoita on the ground zvinotisimbisa isu tiri kumusoro.
Thank you so much. We are joined now by our other guest, a young lady, Omega Chiedzo, who is also flying the country's flag high. She has her and a partner will be holding a brunch this Saturday. Tell us a little bit about your brunch. And we are discussing here, we have the African Union ambassador to the United States, and we also have Miss Evanice Monando, who is in Zimbabwe. Tell us a little bit about your program this Saturday.
Yes, thank you so much, Marvelous, for the opportunity. Internet Wamzare, Omega Taonezi. And this Saturday, we are holding the 5th African Women Power Brunch in Montgomery County, Maryland. So this brunch is a networking opportunity, and it is a sharing opportunity. It is also an educative opportunity. Women are sharing on this year's theme, yeah, International Women's Day, which is embracing equity. So we are talking about equity in the home, equity in the workplace, equity in all the spaces that women are and are found. Saka, we have this in Silver Spring, Maryland, this Saturday, March the 26th.
Mm-hmm. We also have been discussing about women who hold high-powered positions. What has been your experience as a young woman taking up some of these positions and also running your own company?
Yes, so it is a very challenging situation to be for most young women in positions of authority or at high levels in the corporate world, mostly because it's a men-dominated world, and there are a few mentors, but those mentors that are there are very effective. I have had the benefit of being mentored by some women in high positions, and we have experience, and it has helped me tremendously, but we still need more because the need is huge.
Mm-hmm. Thank you so much. Please stay on the line. I will now switch over to Zimbabwe. As we know, our lines sometimes will not do us justice on this show. But coming back to you, Amai Munondo, Mombo titsananguro tinonzwa kuti pane musangano mukuru wamuinawo wamuchange muri kupinda kupera kwemwedzuno. Musangano weiuyu?
Musangano watirikuita mugore unouya musi wa21 mugore rokuya pasiri musangano wakamira nezvenyaya yemental health fitness kana tichitaura kuti mental health fitness tichitaura pfungwa dzinosangana nepfungwa dzinoshungurudza nezvimwe zvinokatyamadza so tiri kuti musangano uyu tiva kudaidza madzimai isusu takatoita uchirongwa chekupinda patreining yacho yataikosedzesa vamai mandeya nevakatibatsira kuti tikwanise kuchirongwa ichi takamira sei tinoshanda sezvo nepfungwa madzimai tinozivisa kuti madzimai anosangana nemhirijongwa dzakasiyana siyana nevatikana asi isusu tiri kuti tachema tademba takaneta asi tanga kushanda nepfungwa dzacho dzinosangana nemhirijongwa idzidzi kuti oraiti kana zvadaro tinozigamuchira sei how do cope up with a situation tisingati aiwa tirikupromota kuti kushungudza kwakanaka aiwa tikuona kuti aiwa ine nzira yekuti tinokwanisa kupedza mhirizhonga within the soul nemunhukadzi pachate because takaona kuti madzimai kazhinji kana kuti munhu general anotora upenyu hwake kana achinge aomerwa saka ine yekuti kana uchinge wasangana nepeni utroma tiiko chaunokwanisa kuita iwe pachako sati waenda pane munhu ari panext ende uyezve unokwanisa kubatsira sei munhu ari mudambudziko raunenge wakasangana naro saka tine zvikwanisiro zvakawanda zvatakadzidza tine kumaskills pachirungu yekuti nyaya tinodzira tiri nyaya mental health zvivi zvatinokwanisa kuisa mukati mepfungwa dzedu. Saka mutoro wekutiripa pakasangano remuseo kuti1 patinopete chirongwa chedu cheunesd tinenge tichadaidza madzimai akawanda, vamwe vakadzidza sezvatakaita isu, nevamwe vari kuda kudzidza nyaya tine vari kuda kudzidzisa. Tinoona sekuti muzare mandiya vanenge varipo futi tibatsira nevakazeba kuti vapinde muchirongwa ichi kubva nhati kana nekuenda kumberi, kuitira kuti vazoibatsirawo madzimai akawanda nevasikana vari munharaunda dzedu, nekuti nyaya yemental health inyaya ichangosimuka izvino. Yakaona ichinyanya kutaurwa zvakanyanya panguva yakauya denda recovid-19. Pakanga pakunyatsooneka kuti zvinhu zvapinesa zvinhu zvakudi. Saka takaona kuti tikatora chikamu ichocho semadzimai tinoshandawo nemadzimai akawanda, takwanisa kubatsira munhukadzi kuti aiwa mafungiro edu nezvatichaita kana tichinge tawinga nedzirwadza iwayo anobatsira zvakare kuti upenyu hwedu tigozva kuti ramangwana rinakamira sei. Uyezve kana ndiri munharaunda ine mumwe munhu ari kusangana nedambudziko rekuti ndingati iyi programu yakanyanya kudzika kudarika counseling yakagara tichiziva, nekuti counseling iprocess inombouya ichidi patapa taakushara nemunhu wemukati vazolazi munhu wemukati uyu niwatiri kutaura naye kuti kana uchinge asangana netroma sei haiti nyaya yekutanga kufunga kuti aiwa inini zvangu zvandinekare zvemutero upenyu wangu kana kuti wanotanga kutongoitira vamwe vanhu uchiyo yezva necharacta zvinopfinga aiwa tiri kuti aiwa ane nguva yekudzikama aumunu ane panguva yaunomira nepfungwa dzako ugara nadzo kati oti inini ndireani wozvidifaina semunhu endheni wozokwanisa kuenda mberi kuti ukwanise kurarama munharaunda zvakanaka iwe usingakonzere mhiri chora.
Thank you so much. I'm coming back now to the AU ambassador to the United States, Suka Mafudza. Coming back to you, you heard there Ms. Munondo from Zimbabwe is talking about some of the training that they are having. You being a woman with such a high-powered position, how do you cope? Do you have any coping mechanisms that you use which some of the young girls out there can use?
Yes, as it is said, that education is the way, and kana munhu akaenda kuchikoro achiteerera uchitaura naye uchimuudza, ndichinge ndawana opportunity iyoyo yekumentowa vamwe vasikana vechidiki ivavo. Tinotaura kuti kana tasvika pekuti munhu anoenda kuchikoro anodzidziswa nekuteerera zvinotaurwa nevakuru kuti mastrategies ndeakadai kana uri pabasa. Ukasangana nezvakadai, this is what you do. Yes, ndinawo mastrategies kuti vasichana vechidiki vakwanise kutakopa, especially for those whom I've mentored. Yes, I've given them this kind of strategies.
Mm-hmm. So you are actually a mentor, and you have been mentoring some young girls?
Yes, I have. I have been mentoring some young girls, and also to tell them they can stand on their own and run businesses and businesses that can be successful. And sometimes it's the way you put yourself across.
Mm-hmm.
If you are a responsible person, you also people will respect you in that regard. And ndipo kane nezviri kutaurwa kuti vanhu vanofanirwa kuva vachidzidziswa kuti zvii zvinofanirwa kuti zviitwe, asi napo nezvamunonzwa tichitaurirwa kunzi from time immemorial tanga tisingasvike pachinhano chakasvitswa nevanhu vechirume, asi iye zvino taakusvika pachinhano apa, ngatipusheiwo tisvike pachinhano apa kuti tigorespektwa, tigova tinokudzwa kunzi aiwa ndaamai vari apa.
Tombotarisa iwo mwedzi uno, pane zvimwe zvirongwa here zvamuinazvo seAfrican Union?
Yes, seAfrican Union takamanaja takame together nemadzimai emadiplomats, the wives of the diplomats here in Washington DC. Tikatanga program iyoyo yekubatisana, I think munoati marounds kumusha uko kuZimbabwe. Tikatanga kuvadzidzisa nyaya yemarounds, and apo vakawanda chaizvo, the whole of Africa, which is about 54 maambasadors ari muno nemadzimai avo. Ndikati tikakwanisa kuita nyaya idzodzo dzemarounds, tichakwanisa kuti mumwe nemumwe anokwanisa kunomhanya neprogramu yake project yake yaanenge achida kuti aise panzvimbo. Vakafara nechirongwa ichi. Ndakataura navo tikapinda madetails on how to do it. Vanhu vakafara, takabva tatotangisa nevakawanda kumhanyamhanya neprogramu iyoyo. Certain number of women vanopiwa vanobatiswa mari yakati kuti vakwanise kusumudza mabhizinesi avo.
Mm-hmm. Thank you so much. Please stay on the line. I understand we have a caller on the line. Hello, caller Makadi. I what? No father. Took to our name, Murugupi caller.
South Africa, Papolokwane.
How writings we call up Papolokwane Pagadi up?
Ah, Papolokwane Pashi writes up.
Eh, how writings?
Papolokwane Pashi writes, but it's no good ground to my Thomas Tobin. Yes, I can look around to achieve what many can be no longer. Most of the people who got on one more carima police are demanding out of mines.
I wapaka nakam kuma muvenes varakanaka kwamuri koko. Thank you so much. Regaitende kuna Omega, mushare Omega pindai pachirongwa murukunzwa shanga zvirikutaurwa na ambassador. Munoti chii, munoona sei zvavari kutaura izvi?
Zvirikutaurwa na ambassador ndizvo chaizvo. And especially in your mentoring, Yavanga Vashtaura, when Vajinji Varipo Vanotoda who mentor and even Vagata ambassador, Ebuti Vani experience and Evani Rusivor watch. And then also Nina Yavataura ye round the Kanauti Susu. Cinema Grupo Vakazi, at Noita Maround, Yuayo, Sakas no father, Uti Tinsu, Uti, Zuruto, Muma Sekos, Emma Diplomat. So that is a good thing. In chinopa vanhu opportunity kuti vawane capital kana vaine project yavaruda kutanga kana vaine zvavaruda kuita zvinobatsira zvekuti and munongodza kuti stretch cards kana tikawana mari zvinobatsira mhuri zvinosumudza mhuri. Saka that's a very good thing zviri kuitwa na ambassador.
Thank you so much. Let me go back to Zimbabwe as we wind down. Miss Eva Nice Munondo, if you can give us your last word. Motipamas when you face
it. I want to come with my so far away to do it. We have the same that we see down there, but you want another. We must buy you, Mari, but it's about a new Shamisa. We need to choose a time to move, but my other city out, we can break it up. We can get it back to the city. Yeah, I have to be a family, that's not denied. Yeah, I have to be a little granita. Wakaura ambasada hedi, majimai waka kukamukala. Hii, wano kwa nita vita zini, nima hako. Wakaura kwa nita vita zini.
Thank you.
Yangu kwa wawu, kutu, kema jimai ngatiza kirendi, mazika.
Thank you. If we can hear the last word from the ambassador.
Yes, marvelous. I would want to actually say to the women, I'm very impressed. Zirubufara, nesha murugita on the ground. Ngative takashingirira takasimba kuti tirikuita zvinhu zvedu asi ngatisumudziranei tikwanise kuranawo mabhizinesi akati kurei hamuoni ganzi nekuranabhizinesi ndinewo $10 yangu haikwani kuti ndigorana bhizinesi rakakura asi tikagara pamwe chete tikaita madzimai anokwana 10-20 kana mari idzi tichiti.
Thank you there, Ambassador. Unfortunately, time is not on our side, and that Omega, I'm sorry we can't hear from you because unfortunately time is not on our side, and that brings us to the end of our show. We'd like to thank our guests and of course you, the viewers and listeners. Be sure to tune in again. Signing off in Washington, I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye saying good night, Zimbabwe.